Amai Olivia Gore Mucheche vati rimwe dambudziko ravari kusangana naro kushaya mari vakati vakatoita zvekusungirira yavaiva nayo pamazororo adarika.
Takatoenda kumusha tikangonouraya mbudzi tikadya zvekuti tiri mafaro. Takaona tikaita mafaro vana vachida kudzokera kuchikoro, hapana chinobuda. Saka takatorega kufara tikangorimisa tikadya semazirese tikabva taoronga zvekuti vana vedu vadzokere.
Mumwe wevabereki vange vari muguta reHarare nhasi vachiendesa vana vavo kuchikoro, Amai Zvikomborero Chandigere, vati Heritage Based Education Curriculum ichakanganisa vana.
Vabereki vari kutotanga nevana izvozvi kunzwa kuti kwane heritage. Vana vedu each and every time panointrodusa new curriculum kuchikoro, vana vedu ndo vanoafektwa nayo. Sekutanga pakachinjwa kuti ndo vakatanga nekala, ezvinezvi ndo vari kutanga futi ama O level, ndo vari kupinda futi mune heritage yatisikuzova tichavabata kana kuti zvichamira sei.
Mutungamiriri wesangano revadzidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ vaObert Masaraure vashorawo Heritage Based Education Curriculum.
Heritage Based Curriculum inzira yasarudzwa nehurumende yekutora chitepo School of Ideology vachiizadza muzvikoro. Panguva iyi kuti nyika dziri kurwa mhanyisana nenyaya yeartificial intelligence kutsvaga zivo repamusorosoro vachitsvaga kuti todii tichishandisa zvinhu zvemanje manje. Zimbabwe inoramba ichidzokera pakudzidzisa vana zvinhu zvisingavandudze njere dzavo, zvinoita kuti vave zvidhori mumaoko evanhu vavanotonga.
Asi izvi zvarambwa nemutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepasi Amai Angelini Gata.
Heritage Based Curriculum yakakosha zvakanyanyisa pakuti it is fostering innovation kuvana vedu, so that we create vana vane maskills, maskills atinozoshandisa muupenyu, so that they can create the environment and the country that they want.
Zvichakadaro, gurukota rezvedzidzo yepamusoro vatorerai mwoyo nhasi vazivisa kuti vadzidzisi vanobvumidzwa kudzidzisa vana nenguva dzavo, asi vachiita izvi vasingashandisi nzvimbo dzezvikoro. Mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vati izvi hazvina nematuro ose. Izvi zvatsinhirwa nemumwe mudzidzisi vaRonald Wondongwa.
Zvinoreva kuti kana vabvumira kuti vadzidzisi vaite maextra lessons out of school premises, for the teachers tinogona kuti it's okay, but if we have to look at the future of Zimbabwe iri muvana, of which vana vatiri kuti vari kubva mumhuri dzakasiyana, vane mawandiro akasiyana, you will find kuti vamwe vana vane potential yekuti vaite zvakanaka vachakundikana.
Mumwe mubereki wemuHarare Amai Runesi Maonza vatiwo danho rehurumende richapa kuti vana vevarombo vasaririre kumashure.
And isusu vacho hatisi kutambira mari dzinotombobatika. Our economy is very hard. Tobva tanzi tiite zvemaextra lesson. Pamwe ndine vana 3 kana 4. How am I going to pay for them extra lessons acho? Saka isusu sevabereki tine kunyuta kwakanyanya stereka. Hatizive government kuti yanga ichikwanisawo here kumbotanga yatikonsultawo isusu vabereki.
Heritage Based Education Curriculum iyo ichatanga gore rino ichange ichibata kudzidziswa kwemhando dzinosvika nhatu dzinoti mitauro yemunyika, mutauro wechingezi, science and technology, mathematics, social sciences and physical education uye maarts. Kunyange zvikoro zviri kuvhura mangwana, vamwe vadzidzisi vari kutiwo nyaya yemihoro yavo inofanira kutarisiswa uye kuti iwedzerwe kuitira kuti vashandewo nesimba. RTUZ yakati vamwe vadzidzisi vanotogona kutadza kuenda kubasa, asi hurumende inoti zvinhu zvose zviri mugwara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.